Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Kana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu chikumi 18, 2021 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga kandemire ndichitepfenyura ndiri kumba senzire kuzvidzivirira kuchirwere chaCovid-19 ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dunhu remakonde rinovharwa nekuda kwehuwando hwevanhu vari kuramba vachibatwa neCovid-19. Ongororo ichangoburitswa neAfrobarometer yokonzera mutauro munyika. Zimbabwe inotara mazuva matatu ekuchema mutungamiri weZambia wekutanga waKenneth Kaunda. Ukuo baba Emmanuel Ribeiro vachiitwa gamba renyika zvichitevera kushaya kwavo nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dunhu remakonde kumashonaland west rakavharwa nezuro nekuda kwehuwando hwevanhu vari kuramba vachibatwa nechirwere cheCovid-19. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazivisa nezvedanho rehurumende iri rekuvhara dunhu remakonde iro rinosanganisira guta rechinhoi mangura neLions Den mugwaro ravakanyora nezuro Vamunangagwa vakazivisa kuti vanhu makumi matatu nevasere vakabatwa nechirwere cheCovid-19 nemusi wemuvhuro asi musi wechipiri vanhu zana negumi nevashanu 115 vakabatwa nechirwere ichi uye vamwe zana nevashanu vakabatwa nemusi wechitatu Vamunangagwa vakati hurumende yakaona zvakakodzera kuvhara dunhu diki remakonde vachiti vemabhizinisi vave kusungirwa kushanda kubva mangwanani na8:00 kusvika na3:00 masikati uye vanhu vachange vasingabvumirwe kufamba pakati penguva dza6 manheru kusvikira 6 mangwanani. Motokari dzinotakura veruzhinji dzinonzi hadzifanirwe kuzara kuitira kuti pave nemukana wemita imwe chete pavanhu vanenge vari mumotokari uye dzinofanirwa kufiritwa pakupera kwerwendo rumwe chete senzira yekuuraya utachiona hunokonzera chirwere cheCovid-19. Mumwe mugari wemudunhu iri vaUbert Matsi vati vanofara kuti dunhu ravo ravharwa kuitira kuti chirwere chisapararire.
Ini ndinoona danho ratogwani yatomende serakanaka sezvo tiri kunzwa kuti makesi ecovid anenge ari kuwedzera munzvimbo medu matiri muno muchinoi so hurumende iri kuedza kuzama kuti covid isapararira munzvimbo ino yedu yemakonde
Asi mumwe mudzimai anotengesa hembe ada kuzivikanwa samuzvare Diana ati kunyange hazvo danho iri rakanaka vanhu vanoda kudya uye vamwe vabereki vanoda kubhadhara mari dzemazamanishoni idzo dziri kudiwa kupera kwesvondo rinouya
vanogona kurongi zvakanaka sazvo kufara nditi vafara nekuti vanhu vari kufa and stuff vanhu vari kubata covid and everything and zvinhu zvakanaka kukozi vari kuona iri weye yekudzivirira kuti zvisarambe ichispread and everything but in the other hand futi vanhu vanorarama nei Because nyamwe tikanzi tafara taenda kumba noda kuti vanhu vakufa necovid how are we going to survive registration yakaiswa zvese mafomu for ma-A-level people should register and probably vamari yekuregister my parents they have to work and then they are forced to enda kumba education has been affected kurarama chaiko chaiko kunoinkwa kutonetsa because one vana voda kuregisterwa vanhu varoda kudya vamwe vanorenta vana dzimba dzavo kudzavo vega but they have to pay marents ukafara business shopo unodzoka inenge yakabereka marents aroda kubhadharwa iwongo usingashandi wongo wagara kumba
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati zviri kuita hurumende zvakanaka kuvhara dunhu rinenge raita dambudziko kwete kuvhara nyika yose.
Sekutaura kwatakaita kare isu seMDC Alliance tinowirira nepfungwa yakuti guta raita chirwere ndorinofanira kubayiwa jekiseni relockdown saka matargeted lockdowns tinowirira navo.
Svondo rapera, urumende yaka varadunu rekariba ne karoi, ichiti karoi, iyo ine makamba ni gumi, alikutenga fojga, yave kuwanda vano, avu varikubwa kunzimbo zirikure, uye kariba, sezo iripa mugano ne Zambia, ukukunonzi chirigureche COVID-19 chanisa shukuru. Ndaka mira Studio 7 mchinoi, ndini Nunurai Jena.
Bazire utano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanomwe kana kuti 7 vakafane COVID-19 vamwe mazana matatu nemakumi manomwe nemumwe kana kuti 371 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasiya uwando hwevanhu vafa nyika yose wasvika pachiuru nemazana matanhatu ane makumi mana nevanomwe kana kuti 1647. Uwando hwevanhu vabatwa nechirwere ichi nyika yose kubva zvachatanga wakashika upa zviuru makumi mana nemazana mapfumbamwe nemakumi maviri nevanomwe kana kuti 40,927. Kusvika upa rizvino vanhu zviuru mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nezvisere zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nevatatu vabayiwa nhomba yekutanga nyika yose kuchitiwa vamwe zviuru mazana mana nemakumi maviri nezvinomwe zvine zana nemakumi matatu nevana kana kuti 427,134 vachibayiwawo nhomba yepiri. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba senzira yekudzivirira kupararira kwedenda iri. Asi nyanzvi yezveutano vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vanoti kukwira kwehuwando hwevanhu vave kubatwa pamwe nekufa necovid-19 kwakakonzerwa nekuti veruzhinji vanenge vakanga vaita kakuvarayirwa, izvo zvakabvumidza denda iri kupinda zvakare mavari. Varusike vanoti panofanirwa kutosimbisiswa nyaya dzechenjedzo kuitira kudzivirira kupararira zvakare kwedenda iri ketatu kana kuti third wave.
Ndingati isu vamwe hatisi kunyanyoshamisika hedu nekuda kwekuti chamupupuri chiri kuitika checovid ichi hachisi kuitika muno muZimbabwe chete. Tikada kutarisa nyika dzese dzakatitenderedza vanongori nedambudziko rehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19. Tichionawo zvekare kuti mudunhu redu rekuno kuAfrica nyika zhinji dzapindawo zvekare munguva yechando yewinter iya. Toyawo zvekare tiri kusangana nedambudziko rekushomekwa kwenhomba yecovid-19 inobatsirawo zvekare kuderedza dambudziko rehuwandu hwevanhu vari kuramba vachibatwa.
Chii chikuru chingadai chiri kukonzeresa kukwira kwehuwandu hwamuri kutaura ihwohwo?
Chinhu chikuru chatiri kuona ndechekuti veruzhinji mudunhu redu iroriri vanga vave nekuvarayirwa kwakanyanyisa kubva zvatanga urongwa hwekubayiwa vanhu nhomba. Mukuvarayirwa ikoko veruzhinji vanga vasisatombotevedzeri maguidelines aya anenge achitarirwa neWHO, kungave kuri kupfekwa kwemamaski, magungano, kugezwa kwemaoko nezvimwe zvakadaro. Saka isu hatisi kunyanyoshamisika, dunhu redu ratopindana neyatinoti third wave. Asi third wave iyi iri kuya ine ukasha nekuda kwekuti iri kuya ine mavarienti. Varienti rekuIndia rinotapurirana zviri nyore, nevarienti rekuSouth Africa rine ukashawo zvakare. Saka ndodambudziko ratasangana naro.
Ringagadziriswa sei dambudziko iri, Varusike?
Rinotoda chenjedzo yakanyanyisa kune mumwe nemumwe. Nekuda kwekuti iye zvinezvi tototi nyika yose yava hotspots. Hakusisina zvekutarisa kuti vekukwekwe kana kuti vekukariba. Nyika yose yakutoda kuti mumwe nemumwe anga achita chenjedzo iri pamusorosoro. Toona kuti tobatsirana sei kudzivirira dambudziko ratasangana naro pari zvinezvi.
Dzidziso iri kupiwa, Varusike, idzidziso yakadii yamunotarisira kuti inge ine udzamu hwekuti vanhu vainzwisise?
Dzidziso inenge ine udzamu idzidziso inenge ichibva kuvashandi vezveutano. Ndo yavanoti dzidziso inenge iri credible, dzidziso inenge ine chokwadi chakanyanya. Tenge tisingatarisire kuti veruzhinji vawane dzidziso yavo kubva kumashamwari avo, sezvo pane njodzi yekuti vamwe vanokupedzisira vakuwedzera sauti netumwewo tumwe tokuti munguva chokwadi chaicho chinopedzisira chaakurasika.
Vanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare muHarare neStudio 7. Ongororo ichangoburitswa neAfrobarometer inoratidza kuti ZANU-PF inokunda zvishoma MDC Alliance musarudzo yemutungamiri wenyika kana ikaitwa mangwana. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Ongororo iyi yakaratidza kuti zvikamu makumi tatu nezvitatu kubva muzana zvinovhotera ZANU-PF uye zvikamu makumi maviri nezvitatu kubva muzana zvichivhotera MDC Alliance. Vanhu zvikamu makumi mashanu nezviviri kubva muzana vakaramba kutaura kuti vanovhotera bato ripi kana kuti vakati havazivi kuti vachavhotera bato ripi. Vanhu zvikamu makumi maviri nezvinomwe kubva muzana vanoti vakarerekera kuZANU-PF uye zvikamu makumi maviri kubva muzana zvakati zviri pedyo gone MDC Alliance. Mushandi mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti vanofara chose nezvakabuda mutsvakurudzo dzeAfrobarometer nekuti ndozvavanogaroudza vanhu nguva dzose.
Zvapachena mazvudzwa kwete neshamwari dzedu, but kunyange navo vasingatifariri kuti aiwa musangano uyu wakarongeka uye uchakunda musarudzo dzikaitwa anytime. Izvi zvinonyanya kubva pakuti mutungamiriri wedu wenyika vamunangagwa nehurumende yavo yesecond dispensation, hurumende yeZANU-PF, vazadzikisa nokuita zvido zvatakatsikidzana nevanhu zvatakatsidzirana muna 2018 manifesto yeri kuti izvi ndizvo tichaita.
Mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Hlatywayo vaudza Studio 7 kuti tsvakurudzo dzinoitwa kuti dzibatsire mukufambiswa kwebasa uye dzapa bato ravo maonero arinoitwa nevamwe. Vatiwo ongororo iyoyi yakaratidza kuti vanhu havasi kufara nehurumende yeZANU-PF, ndosaka zvakakosha kuti vanhu vabatane musarudzo dzinotevera.
Saka tinoona tsvakurudzo yakaitwa nevakaita tsvakurudzo iyi yeAfrobarometer kuti aiwazve inota kuti vana veZimbabwe vabatane pamwe chete, vaone vane muono umwe chete kuti aiwa ngatibatane tigadzise nyika yedu zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka, tinyatsoshanda nesimba kuti aiwa pari kuuya maelections ari kuyawo, aiwa tivakwapaidze tive tichiwana victory yepamusoro kukunda kunotyisa kune mutsindo.
Mutauri weMDC team vaWitness Dube vati vanga vasati vaona gwaro reAfrobarometer asi vakati vanokoshesa tsvakurudzo dzakadai. Tsvakurudzo iyi yakaburitsawo kuti vakawanda munyika vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka uye vanoti nyika iri kuenda kumawere sezvo hurumende isina zvairi kuita kuti vanhu vawane mabasa. Zvikamu makumi matanhatu nezvinomwe kubva muzana zvevanhu zvinoti nyika iri kuenda kumawere uye zvikamu makumi manomwe nezviviri kubva muzana zvinoti upfumi hauna kumira zvakanaka. Zvikamu makumi mapfumbamwe nechimwe kubva muzana zvinoti hurumende haina zvairi kuita kupa vanhu mabasa uye zvikamu makumi manomwe nezvisere zvinotiwo hapana zviri kuitwa nehurumende kuti mitengo yezvinhu isarambe ichikwira. Asi vamwe vanotiwo hurumende iri kutora matanho akanaka chose kuti munyika mugare muine runyararo. Tsvakurudzo iyi inotiwo veruzhinji havavimbi nemutungamiri wenyika, nhengo dzeparamende kana mapurisa, uye vanovimba nemasangano anoshanda akazvimirira. Mukuru wemedia senda vaErnest Mudzengi vati havabvumirani nemaonero eAfrobarometer panyaya dzematongerwo enyika vachiti vanoshamiswa kuti vanhu vangavhotere ZANU-PF sei ivo vasingavimbe nehurumende yebato iri.
Patsvakurudzo dzakadaiwo hamungati dzakaperera dzose, dzimwe dzinenge dzina hatingati mainternal contradiction sezvandataura apa kuti vanhu havavimbi nehurumende asi vanoti vanoivhotera. Ndondo zviri kubudiswa umu. Saka ipapo pane mainternal contradiction. Zvogona kureva kuti vanhu kana kuti yetingati population yakashandiswa inogona kuva iri population iri concentrated kuvanhu vanofarira ZANU-PF. Ndo zvimwe zvinogona kuitika.
Asi mumwe mugari wemuHarare vaowenji wayo vati vanobvumirana nemaonero eAfrobarometer kunyange hazvo vakawanda vachiti vakarasikirwa nemabasa kana nezvimwe zvavaiita kuti vawane raramo nekuda kweCOVID-19. Vakawanda vanoti hurumende iri kuita zvakanaka mukubata kwairi kuita denda reCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
ZBC inotifata mukuru weRoman Catholic Church Baba Emmanuel Ribeiro avakashaya nezuro vapiwa ruremekedzo rwegamba nehurumende. Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vanyorawo patwitter yavo vachiti Baba Ribeiro igamba renyika. mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vakurudzira vose vedzisvondo kuti varangarire baba Ribeiro. Father Ribeiro vakafa vave nemakore makumi masere nematanhatu uye vaizikanwa zvakanyanya munyaya dzekuyamura vanotambura, kunyora mimhanzi yechitendero pamwe nekunyora mabhuku. Father Ribeiro vakaberekerwa kuChivhu mugore ra1935 uye vakadzidza pakutama misheni ndokunodzidzira kuve mudzidzisi paGweru Teachers College. Vakazoenda kunodzidzira basa reufundisi pachishawasha ndokuzoenda kuAmerica uko vakanoita zvidzidzo zvepamusoro-soro paBloomington College of Music. Zimbabwe yabatana neZambia mukuchema mutungamiri wekutanga wenyika iyi vaKenneth Kaunda avakashaya nezuro vano vachiremekedza mabasa akaitwa nemufi achiri mupenyu. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatara mazuva matatu ekuchema vaKaunda vakatiwo mireza yenyika ichange yakadzikiswa munguva yekuchema vaKaunda. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mushandi mukuru mubazi rezvekufambisa kwemashoko muZANPF vatafadzwa Mugwadi vati bato ravo nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kurwadziwa zvikuru nekushayika kwavaKaunda, avo vavati vakabatsira zvikuru bato ravo nemauto eZanla munguva yehondo yechimurenga.
Mutungamiri wenyika vaMnangagwa vapa mashoko avo ekuchema nemhuri yekuZambia uye nevatungamiri vayo nokushayikirwa kwayaitwa navaKenneth Kaunda. Akazvipira kupa nyika yake Zambia batsire kusununguka kwenyika yeZimbabwe nokubatsira varwi vorusununguko vose kubva kuZipline Zanla vaKaunda did everything that was possible under the sun. Nyika yedu yachive independent nokushayikirwa kwavaita kudai tinonzwa kurwadziwa uye tinoti kumburiye kuZambia. Tiri kuchema pamwe nemi.
Izvi zvatsigirwa nemutungamiri wesangano reZipra Veterans Association rebato rezapu retired Colonel Bester Magwizi, avo vati vaKaunda pamwe nevamwe vakuru venyika dzemuAfrica vakabatsira bato ravo kuronga hondo nekurwisa utongi hweRhodesia nekuvapa makamba ekushandira munyika yavo.
Tino urombo hukuru nekurasikirwa nababa Kaunda. Kaunda ma frontline states akabatsira rukusunungura mhiri yeSouthern Africa yese zvayo vachichengeta vanhu vekuAngola, vekuNamibia, vekuMozambique, vekuSouth Africa neshuve muno muZimbabwe pamwe chete. Tiri maliberation movement airwira rusununguko wenyika dzedu dzakasiyana-siyana.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa varatidza kusuwa vachitumira mashoko avo enyaradzo kumhuri yekwaKaunda nenyika yeZambia vachiti munhu wese muAfrica arasikirwa nababa vedunhu reAfrica. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Tluachayo vati kunze kwekubetsera dzimwe nyika kuwana kuzvitonga vaKaunda vairemekedza utongi hwejekerere sezvo vakabvuma kusiya chigaro mushure mekukundwa musarudzo muna 1991 navaFredrick Chiluva vaimirira bato rinopikisa.
Kufa kwavaKenneth Kaunda anova mutungamiri wekutanga wenyika yeThe Republic of Zambia kwatibata zvakanyanya semusangano weMDC Alliance. Chimwe chatinotenda futi vaKaunda ndechekuti muna 1991 pavakaitwa maelections havana kurambira pachigaro sezvo zvatinoona zvichiitika kune dzimwe nyika, sezvo zvatinoona zvichiitika even kuno kuZimbabwe kuti kana mumwe munhu achinge akundwa anobva arambira pachigaro kuti aiwa ndini ndakasikirwa pano handibvi. Saka tinoda kutenda vaKaunda nebasa ravakabata kuti Africa iwane rusununguko, kuti mwana waAfrica azive chinonzi kutungamirira kuzvitonga kuzere.
Vanoongorora nezvematongerwo enyika vakazvimirira Dr. Davidson Mugodzwa, avo vanodzidzisa paGreat Zimbabwe University vati basa rakaitwa navaKaunda rinokosheswa munhoroondo yezvidzidzo zvekurwisa kupamba kwedunhu reAfrica.
VaKaunda nevamwe vavo veFrontline States ndo mapurezidendi akabatsira zvikuru muhondo dzerusununguko dzemuno muSouthern Africa. Vakabatsira nyika yakaita seSouth Africa neNamibia kuti dziwane rusununguko. Varume ava vakashanda zvikuru panyaya yanga yakaoma yecolonialism. Tinoona kuti tarasikirwa negamba, tine urombo zvikuru.
Asi vaimbove nhengo huru yeZANPF nedare rechimurenga kuZanla munguva yehondo uye vakagara navaKaunda kuZambia vari kugare gumbo vati kunyange hazvo vaKaunda vakabatsira Zimbabwe kurisa vadzvanyiriri vechichena, dzimwe nguva vaKaunda vaivhiringa urongwa hweZANPF muZambia. Asi vagumbo havana kunyatsoda kubuda pachena kuti zvii chaizvo zvaimboitwa navakaunda. Vakaunda vakashaya nezuro muLusaka kuZambia vave nemakore makumi mapfumbamwe mamwe nemanomwe ekuberekwa. Vakaita mutungamiriri weZambia wekutanga muna 1964 vakazobviswa pachigaro muna 1991 navachiluva. Takamira Studio 7 Masvingo, Tini Godfrey Mutimba.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika muAmerica. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvabatana nhasi nevana venyika iyi mukucherechedza pamwe nekupemberera zororo idzva reJuneteenth, iro rinocherechedza kupedzwa kweuranda munyika iyi kwakaitwa musi waChikumi 19, 1865 muGalveston mudunhu reTexas. Izvi zvaitevera mutemo wakanga wadzikwa nevaive mutungamiri weAmerica nguvayo vaAbraham Lincoln muna 1863 vekuti varanda vose varegererwe kana kuti Emancipation Proclamation. Mhemberero idzi dzinotevera kusainwa kuve mutemo nezuro kwezororo reJuneteenth, National Independence Day, nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden, chiitiko chavakatsanangura seruremekedzo rwakakoshesesa munhoroondo yeutungamiri hwavo. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe, mufundisi Isaac Mwase, vari mudunhu reBaltimore muMaryland, vanoti zuva iri rakakosha zvikuru kunyanya kumhuri yevatema vakatorwa kubva kuAfrica senhapwa vachinogariswa muAmerica. Mufundisi Mwase vanoti kunyanga hazvo zvakatora makore anodarika zana nemakumi mashanu zuva iri risati racherechedzwa, zvakaitwa navaBiden zvinofanirwa kupembedzwa nevose vanofarira rusununguko pasi rose. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuru yavaita neStudio 7.
Vese vese vanofarira rusununguko pasi rose vanofanira kupururudza. Mhuri yeAfrica yakaunzwa kuno pautapwa ichatopemberera zvakanyanyisa zvine musindo, nokuti Juneteenth inguva yanga ichicherechedzwa nevazukuru vedu vana veAfrica vakapambwa vakauya muno muAmerica, kuti nyika yose yeAmerica icherechedze rusununguko ruchinhu chakanaka chose.
Tichiona makore avepo nyaya yekupambwa kwevanhu yapera kana slavery yapera, kwozoita zoro rekucherechedza zuva iri nhasi, zvanga zvisina kunge zvanonokwa here izvi, Reverend Wasi?
Chinhu chanchifanwe chakaitwa kare kare, asi sezvo munongoziva kushanduka kwenyika ino, zvinhu zvinotora nguva kuti zvive zvinogadziriswa. Vanga vakapambwa vanga vari kuGalveston havana kukwanisa kuziva kuti vasununguka kwenguva yakareba, vakatozogamuchira shoko June 19. Vamwe vasununguka kare. Saka kuti nyika ino zvino ichicherechedza rusununguko chinhu chinokurudzira vose vari mukurwisa kuti pave nerusununguko rwakazara kuvanhu vose.
Takanzwa mutungamiri weAmerica vaJoe Biden mushure mekusaina zuva iri kuti rive mutemo vachiti chiitiko chichange chiri munhoroondo upenyu hwavo yakakosha zvakanyanya munhoroondo yekuve mutungamiri weAmerica, kana kuti one of the greatest honors of his presidents. Zvii zvamungataura?
Ari kuziva kukosha kwenguva iyoyi, nokuti rangarirai nguva yakapedzisira kuti pave panogadziriswa holiday yenational holiday 1983 pavakaita Martin Luther King Jr. national holiday. Pazvakaitwa izvozvo pange pane makakatwanwa, zvino almost 40 years later pakuitwa national holiday yeJuneteenth. Chinhu chakakura vaBiden vari kuresaka vachiti vacharangariwa zvakanaka pakuita kuti pave national holiday yeJuneteenth.
Chizvarwa cheZimbabwe, mufundisi Isaac Mwase, vari parunhare kuBaltimore mudunhu reMaryland muno muAmerica neStudio 7. Makateerera kuStudio 7, anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri. Varikuita zvidzidzo zveurayiridzi paMorgan Zinte College vadzingwa pachikoro chinhasi mushure mekutadza kubhadhara mari yechikoro. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Dzive paMorgan Zinte vanodarika mazana matatu vanonzi vadzingwa mushure mekutadza kubhadhara kwavari kuita mari inoita zviuru makumi maviri nezvipfumbamwe zvemadhora ari maRTGS zvaita kuti vaswere vari kunze kwechikoro. Mumwe ari kudzidzira kuita murayiridzi pachikoro apa muzvare mazvitaishe Tembo vati vaswera vari panze vasingadzidze zvichitevera kudzingwa kwavaita.
Tiri kudzingirwa school fees inove 29,100, of which principal vanga vakati vachauya kuzotaurirana nesu kuti votiudza percentage yatinofanira kuti tibhadhare for the meantime kuti tiwane access yekupinda muchikoro. Saka nhasi vazongoti varira gedhi vachiti tinofanira kunge vakatopedza 75% yefees. Vanhu vakangoungana pachikoro, of which nenyaya futi yecovid vanhu vakangoungana because varoda kuona principal wachona ari kunzi atoripo.
Mumwe mudzidzi aramba kutaura zita rake audzawo Studio 7 kuti havachazive pekubata sezvo vasina mari iri kudiwa nevakuru vechikoro.
Ndivakati vachaona kuti tobhadhara 75% here kana kuti toona kuti inofanira kunge iri percentage ipi inenge yaita se inenge yabhadharwa. Saka apa vangotuma admin kuti asina kubhadhara 75% haasi kupinda chii mugedhi, of which mastudents akawanda haana kana kutombobhadhara mariyo bhozi. Vazhinji ava vamwe vacho vasati vatotora marizauts ekutp nenyaya yekuti havanga vasina kutobhadhara mari dzetp. Saka izvezvo 29,000 iyoyo iri kutonetsa kuita se iri kutonetsa kuwana.
Mutungamiri wesangano reCouncil of Student Teachers vaWalter Muzamani vati kuungana kwaswera kwakaita vadzidzi panze pechikoro kwakonzerawo kuti mirayo yakatarwa nehurumende yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 isatevedzerwe.
Kutoshamisika kuti zviri kubva kunani. Principal wacho havabatika, hatina namba dzavo, hatizivi totaura navo sei. Maauthorities acho arongoti atumwawo navo. Zvinhu zvacho hazvichazonzwisika kuti totangira papi. Ende yekuvharirana panze pechikoro hainatsobuda nenguva yatiri yecovid.
Mukuru wechikoro cheMorgan Zintech vatonderai James Zenda vaudza Studio 7 parunhare kuti vari pazororo vakati havana chavanokwanisa kutaura nezvenyaya iyi. Vakati titaure nemutevedzeri wavo avo vanzi vanonzi Maika Seke, asi Maika Seke vati vanga vachiri mumusangano nevatungamiri vevadzidzi pachikoro apa patavabata parunhare kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Munyori mubazi rezvedzidzo yepamusorosoro vafanewo tagwira vatiwo titaure negurukota rezvedzidzo yepamusorosoro vaAmon Murwira avo vativo vari kudawo kutanga vaferefeta zviri kuitika pachikoro cheMorgan Zintech vasati vatipa divi ravo sehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kuStudio 7 anemi muchirongwa, ndini Jonga Kandemiri. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mabasa akaitwa naFather Emmanuel Ribeiro pamwe nemutungamiri weZambia wekutanga vaKenneth Kaunda avakashaya nezuro. Tichatarisawo dambudziko recovid-19 rakatarisana nenyika. Sezvo nguva yedu yapera, rakaitimbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Dunhu reMakonde kumashonaland west rinovharwa nekuda kweuwandu hwevanhu vari kuramba vachibatwa necovid-19. Ongororo ichangoburitswa neAfrobarometer yokonzera mutauro munyika. Zimbabwe inotara mazuva matatu ekuchema mutungamiri weZambia wekutanga vaKenneth Kaunda uko baba Emmanuel Ribeiro vachiitwa gamba renyika zvichitevera kushaya kwavo nezuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 18 kuNhlangula 2021 ngoKipps Dube. Endabeni zethu namhlanje, abantu bayizikhombisa babulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 kweZimbabwe izolo. Bayakhala abantu ngokubhubha kwayengumongameli wakweZambia uKenneth Kaunda.
Ube ngumuntu ohlungiphekayo nxa sikhangela ihistory yethu ikakhulu uluhlu lweMandebeleni lapho kwakugxile khona kakhulu izipra.
Uphenyo olusanda kuthulwa iAfrobarometer luveza ukuba abantu abaningi balakho ukuvotela ibandla leZANU-PF. Kungenziwa ukhetho kusasa.
La ma-findings alobuqiniso obubuhlungu kakhulu kuma-opposition parties akuleli.
Umfundisi omkhulu weRoma uFather Emmanuel Ribeiro obhubhe izolo usenikwe isiqoqo seqhawe lesizwe.
Thina njengamakatolika sithi ukubhubha kukaFather Ribeiro kusiphathe kabuhlungu sibili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhlangothi lwezempila kahle lubika ukuba abantu abayizikhombisa babulwe umkhuhlane weCOVID-19 kweZimbabwe izolo. Kwathi bafika phose amakhulu amane bahlolwe batholakala bele COVID-19. Uhlangothi lolu luthi kukhanya usumemetheka ngamandla umkhuhlane lo elizweni. Lubika ukuthi abantu abafika phose inkulungwane ezimbili 1647 sebabulawa umkhuhlane lo kusukela ngombimbitho nyakenye. Asebathapha igcwane le-COVID-19 eZimbabwe bazinkulungwane ezidlula kancane ezingamajumi amane 40,927. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuba sekulabantu abafika phose izigidi ezingamakhulu amabili 177,000,000 asebehlolwe emhlabeni wonke jikelele batholakala bele-COVID-19 kwabhubha abayizigidi phose ezine 3,800,000. Asebehlatshwe amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane lo bafika amabhiliyoni amabili lengxenye 2.5 billion. Ilizwe leZimbabwe lithi kuza kuba lensuku ezintathu zokukhalela ilizwe leZambia lomdeni kamuyi uKenneth Kaunda wayengumongameli wakweZambia. UZulu uthi uKaunda wasebenza kakhulu ukuze kube lenkululeko kweZimbabwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Uhulumende weZimbabwe uthi ilizwe liza kwehlisa amaflegi okwensuku ezintathu kusenzelwa ukuhlonipha imisebenzi kamuyi uKaunda owabusa ilizwe leZambia kusukela ngomnyaka ka-1961 kusiya kumnyaka ka-1991. Abantu bathi kuhle kakhulu okwenziwe nguhulumende ngoba uKaunda wasebenza kakhulu ukuze ilizwe leZimbabwe libe lozibuse. Wavumela ukucela lezaphu ele African National Congress, Southwestern African People's Organization lamanye ukuba asebenzise ilizwe lakhe ngesikhathi abensundu belisana labamhlophe eZimbabwe, South Africa leNamibia. Abalo impi enkululeko bathi bayathakazela kakhulu okwenziwa uKaunda. Ukhokela inhlanganiso yeZipra Veterans Association umnumzana Petros Sibanda uthi eZimbabwe kumele lihloniphe imisebenzi kamuyi.
Silusizi ngemfaka babo uDr. Kenneth Kaunda. Thina njengamaZipra abantwana bezaphu siyazi ukuthi uKenneth Kaunda waba ngumngane wezaphu impi yaze yaphela. Ubungane bakhe benza ukuthi iZambia ibe yiyo egcina abalweli benkululeko beZipra. Izinkulumo eziningi zokuqeda impi yeZimbabwe.
Umnumzana ePitule Maphosa ukubandla leZaphu uthi uKaunda wanceda amazwe amaningi ukuba abe lozibuse.
Namhlanje silokudana okukhulu kulandela ukutshona kukababa uKaunda. Sinanzelela ukuthi ubaba uKaunda wasacrifice kakhulu emzameni yokudinga inkululeko yamanye amazwe aseSouthern Africa. Ubaba uKaunda wavula amasango eZambia, evulela ama-liberation movements abuye aqhamuka eSouthern Africa. Wabanikeza yonke i-support ababeyidinga ngaleso sikhathi.
Amazwe abalisa leBotswana neNamibia asebeke amalanga angamashumi amabili lanye awesililo sikaKaunda. Kuthi leSouth Africa selazise ukuba lizamhlonipha ngezinye indlela. Umnumzana Petnico Pepe owala impi enkulunileko uncoma kakhulu imisebenzi kaKhawunda.
UKhawunda ube ngumkhokheli ohloniphekayo nxa sikhangela ke i-liberation struggle yeZimbabwe. Ube ngumuntu ohloniphekayo nxa sikhangela i-history yethu ikakhulu uluhlu lemaNdebeleni lapho kwakugxile khona kakhulu izipra lezaphu. Njalo uKhawunda ngumuntu ohloniphekayo ngoba uthe eseluze ama-election ku-opposition kazange yala lesikhundleni. Watshengisa abanye bonke ke e-Africa ukuthi hayi lanxa ubusuhlale isikhathi esinganani sokumnandi ukubusa uyachiya lapho abantu asebekhethe khona.
Umnumzana Sow Danisibanda laye uthi uKhawunda wasebenza kakhulu ukuze leZimbabwe lithole uzibuse.
Wayeyindoda emadodeni. Izipra kungasuKhawunda yayifanele beyitshabalise onyerere ngoba uyakhumbula ngesikhathi sezipha. Isikhathi sezipha lesani sasiyisikhathi sokuthi izipha iphele. Wonke umuntu wayesele wayezafana tshayislogan sezanu eMozambique kuphele khonapho izaphu iphele kwapho lezipha iphele khonapho. So uKhawunda ngobunzima wa onyerere basebethe khona eZambia kuma bekusaphinde kulwelwe ngathi ngabe AU onyerele nekampani. Sonke umuntu olesikhathi fanele eMozambique indlela yokubulala izaphu kodwa sebephendukile sokuluwe sokubenzima ukhomanda uNikidada thatha abanye babesele babuyele eZambia wavuselelwa futhi uNkhawunda ukuthi izaphu wakubona uNkhawunda ukuthi izaphu ifuna ukubulawa.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu owahlala kakhulu enkambeni zeziphephelo eZambia ngesikhathi sempi enkululeko eZimbabwe uthi uzwa ubuhlungu ngokubhubha kwaKhawunda.
Ngizwe ngokudana kakhulu ukuthi uKhawunda weZambia usebhubhile. Ngike ngahlala eZambia ngisiphepheli ngingumntwana. Umuntu wayesithi nxa ezinkambeni zezaphu izinto zingahambi kuhle kumbe ukuthi ngelinye ilanga lithi lisihlalele nje athuche azelibingelela alibambe lonke abantwana bayithala iqabuza lizwele akhale izinyembezi kwakungu-Kenneth Khawunda.
Akwaziwa ukuba uKhawunda uzancotshwa nini njalo ukuthi ubulewe yini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo uMongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi kuzaba lamalanga ayisikhombisa esililo sikamuyi uKenneth Khawunda. Umqondisi Dube usadulela lolo daba.
UMasisi uthi akulahlekelwanga eZambia kuphela ngokubhubha kukaKhawunda. Uthi umhlubulo wonke wangezansi kwezwekazi le-Afrika ulahlekelwe ngumntwana wenhlabathi waphathiswa amazwe amaningi ukuthola uzibuse. UMasisi uthi njengenhlonipho leBotswana lizakuba lamalanga ayisikhombisa lisesilulweni sikaKhawunda. Isikhulumiso manyano wamabandla aphikisayo kweleBotswana, i-Umbrella for Democratic Change, uMnumzana Moeti Mwasa uthi kabasuke bakhohlwe indima yadlalwa nguKhawunda ikakhulu ekuliseni umbuso wakwandlululo wabamhlophe.
The death of KK as Khawunda was affectionately known marks the end of an era.
Ukubhubha kukaKK njengoba uKhawunda wayesaziwa ukutsho ukuphela kwesinye isigaba. Walwa lobandlululo eZambia njalo waqhubeka walwela inkululeko yamanye amazwe afana leZimbabwe kanye leSouth Africa.
Rule in Southern African countries such as Namibia, Zimbabwe and South Africa.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kweleBotswana abakhula ngesikhathi kutshisa izimpi zenkululeko emazweni amaningi ezansi yezwekazi le-Afrika bathi uKhawunda wabalesandla ekuqedeni umbuso wabamhlophe obandlululo. UMnumzana Stanley Ncube uthi uKhawunda waphathisa kakhulu ekumanyaniseni izwekazi le-Afrika.
Ngesikhathi beqalisa ukubumba i-OAU ehamba labanye uKwame Nkrumah, uJulius Nyerere, uHastings Banda labanye ababekhona ngaleso sikhathi belwela inkululeko ye-Afrika yonke jikelele. Sikhumbula kakhulu ubaba uKhawunda ngokwamukela akwenza ubaba uJoshua Nkomo leZaphu ukuthi bafake i-head office yabo eZambia betrainer amasocha ethu khona ngale.
UMnumzana Sifas Chuma uthi kuningi okungafundwa inkokheli yakhathesi kumpilo kaKhawunda.
Uyabona nje ukuthi abadala laba babe lombono omude. Kathesi uyathola ukuthi ubuthungameli bakathesi khona lokhwana babekulwela yikho asebeku-embrace. They are even looking for bona laba belungu back to the system, you know, yiba sebengama mentors, yibo abalawula indlela izinto ezimele zenzwe ngayo, okuyizinto ezazilwelwa ngabantu abanjengabo Kenneth Khawunda, abadala abanjengabo Mandela, you know, bonke bona laba bantu.
Iwofisi yenhlanganiso ye-Southern African Development Community kweleBotswana ikhiphe umbiko isithi selukhotheme iqhawe laphathisa kakhulu ekubunjweni kwenhlanganiso le. UKaunda wayelesandla esikhulu ekubunjeni njalo kwenye inhlanganiso eyayilwisana lobandlululo ye-Frontline States ngomnyaka 1975 kanye le-Organization of African Union kumbe i-OAU. NginguMqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeSavron kweleBotswana.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Uphenyo olusanda kwenziwa inhlanganiso yeAfro Barometer iveza ukuba ibandla leZANU-PF lilakho ukunqoba kungezwa ukhetho kusasa. U-Anastasia Ndlovu usedulela lolu daba.
Uphenyo lolu olusanda kwenziwa eZimbabwe luveza ukuba abantu abafika okuyisilinganiso sokungamashumi amathathu ekhulwini 33% bangavotela ibandla leZANU-PF nxa kungenziwa ukhetho kusasa. Inhlanganiso le ithi abafika okuyisilinganiso sokungamashumi amabili lasithupha ekhulwini 26% banakho ukuvotela ibandla leMDC Alliance. Bakhona njalo abangafisanga ukuchaza ukuba bangavotela bani. Olala amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi abantu sokumele bayehlolwa ingqondo uma limpumela iqotho.
Ngayimbono ephumele Mass Public Opinion Institute liqiniso kuyabe kusisho ukuthi udinga odokotela engqondo. IZANU-PF ingawuzuza kanjani umvuzo wesupport enye ngokwedlula wonke amaqembu yona idilizilizwa kula zikolwa kula zibhedlela kula mgwaqo kula msebenzi kula lutho. Lokhu kuyethusa kakhulu ukuthi kube labantu abacabanga kanjalo. Kanti ke okududuzayo ukuthi kulabanye abantu abangazange batsho ukuthi bona basekela luphi uhlangothi.
Unkosikazi Cora Ndebele uthi impumela yophenyo lolu ilobuqiniso obubuhlungu njalo inkombandlela yokuqondisa lapho abalahleka khona.
La mafundis alobuqiniso obubuhlungu kakhulu kuma opposition parties. Lelo kodwa mina ngange wakhangela akufuzanga ukubona abazuse ubuhlungu, afuze ukube yiwona abaniki inkombandlela yokubana benze njani lawo balungiselele ukubana bathinte ama-statistics.
Olala amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi kulusizi okwethulwe i-Afro Barometer.
Abantu abaningi bakhanya amabandla ayi-2 izano le-MDC Alliance abalandeli izano ngabafuna ukudla, abalandeli Alliance ngabafuna ukhiphi izano bacacile lawo. Kulusizi ukubana kule bandla ohulumende alincedise ngamandla i-MDCT elabameli eParliamente. Bakhanya abantu ngesizathu sokuthi bayibona ngani i-extension kahulumende balutshwane abazimisele ukuzisondeza duzane layo.
Sixoxa njalo loNkosikazi Abigail Mupambi ethi limpumela ilobuqotho. Luveza njalo ukuba abantu bathakazelela indlela uhulumende wakwele Zimbabwe ovimba ngayo ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Ngimela iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Zimbabwe usenike umoyo umfundisi Emmanuel Ribeiro isicoco seqhawe lesizwe. Uhlangothi olubona ngokwethulwa kwemibiko lwethule lokhu enkundleni yokuxhumana eyeTwitter. UZulu eZimbabwe uthi ulahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukaFather Ribeiro. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Iziphathamandla zikahulumende kanye lezizalwane zeZimbabwe bayakhala ngokutshona kukaFather Ribeiro obhubhele esibhedlela seSt Annes eHarare. Bathi minengi imisebenzi kaRibeiro emenza abe ngumuntu wabantu, igoqela ukulwela amalungelo kaZulu, ukuphathisa abantu ngesikhathi sempi yenkululeko, ukuloba ingwalo lengoma yelizwe iNational Anthem lokunye. Omunye wabancoma imisebenzi yakhe yintathele zindaba uThafazi wachigandiwa.
Thina njengamaKatolika sithi ukubhubha kukaFather Ribeiro kusiphathe kabuhlungu sibili. Ube ngumuntu okade eziphethe kahle njalo okade ehambisa ilizwi lenkosi ebantwini bonke. Siyabona ukuthi ulesandla ekuthuthukeni kweZimbabwe.
Omunye njalo ngumnumzana Victor Dube ohlala eHarare.
UFather Ribeiro mina ngimazi personally ngoba ngike ngaba lesikhathi ngixoxa laye. Ukuxoxa kwami laye kwakusemtshadweni, yena enguye owayeshadisa abantu. Mina ngazikhethwa ukuthi ngigojise laye, ngasengigojisa laye. Okwesikhathi esibili sixoxa sibili sonke, engumuntu okhululekileyo, wayengathi ngumuntu ohlala ekubona. Isikhathi soneso ngixoxa laye kwaba khona ukuthi kukhona ngase ngiba ngumuntu othi engahlangana laye wayengazi, njalo ebe lesikhathi lami sokuthi ngikhulume laye.
UDube uthi uFather Ribeiro wayethanda abantu.
Wayengumuntu olula ukuthi wena unxa ufuna ukukhuluma ulutho laye wayekunika isikhathi sokuthi ukhulume laye, njalo engumuntu lwana oyezama sibili ukuthi akuncede kuzinto yabe efuna ukuthi uncede ngazo.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Chenesani Ntungakwa uvumelana lemicabango kaDube.
Ondabaningi bangena kupolitics bengabafundisi, kodwa amakhiwa ikakhulu amaKatolik yibo abamisa kakhulu ngoba izikolo zabo zazivula abantu ingqondo. Singakhangela umgabe bafundiswa ngamaKatolik, yikho ke babevula ingqondo abantu.
UNtungakwa ugcizelela esithi wayengafani labanye abakhokhela ezokholo lwesiKristu.
Kodwa singakhangela iZimbabwe yanamhlanje, kungaba nzima nyanyana ukuthi iChurch ingene ekwakheni isizwe ngenxa yani. Sile Zimbabwe Council of Churches, le Council of Churches Business Conferences, into ezinjalo. Kodwa ke abantu laba kabamanyani, okwakathesa abantu abakengani bayakhuluma. Singakhangela ngesikhathi seGugraund, iCommission, iCatholic Commission for Justice and Peace, yiyo eyazama ukuletha udaba lolo. So okwakathesi ukubona kwami kunzima ukuthi abemachurch bangene kwezombusazwe, ngayikho platform elabantu abaloke bebambene njengakudala.
Akwaziwa ukuba uFather Ribeiro uzancwatshwa nini. Wavikela ukuba umnumzana Emerson Mnangagwa engalengiswa kulandela ukwetheswa kwakhe icala lokubhomba esilindweni sesitimela eFort Victoria. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ulife Doc namhla sixoxa ngemisebenzi kamuyi uKenneth Kaunda lokunye okwenzakala eZimbabwe. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sise sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elimeni kanamhla linanze ilanga lokugqitshwa kokugqilazwa kwabansundu kulelo lizwe kulandela ukusayinwa ngumongameli Joe Biden izolo komthetho ovumela ukuthi leli langa libe likhefu. Ukumiswa ukuthi abansundu bebe yizigqili kwamenyezelwa ngokusemthethweni mhlaka 9 kuNhlangula ngomnyaka ka-1865 kulandelwa isinqumo sikamongameli Abraham Lincoln ese-Emancipation Proclamation ngonyaka 1863. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala kule Melika.
Kuhle ukuthi njengoba kulilanga lokuthi kwakuqiniswa, lilanga lokuqinisa ubugqili lobo babukhona e-America, abantu bebanjwa izibhalo bephathwa njengenyamazana. Ngibona ngathi mina kulungile kakhulu ukuthi kunanzwe khonoko. Angithi nxa kusiya phambili sekuzaba yilanga lapha abangatshengisela khona lapha babe yizigqili, babe lembuthano, babe lesikhathi sokuphumula. Bezokusithela labo ababe babambile bebenza izilabo baphumule, bame kusebenza bathakazelele lelo langa ukuthi asake sakholisa. Ngakhangela kwalwiwa ukuze leli langa libe khona, kwaba lempi kwalahleka amadoda amaningi empini abanye besala besithi kungabi khona lokho asihlale sibambile kuphela laba bantu bezi abanye besithi hayi asiloluntu lolo kwakuyekelwe kukhululwe laba bantu kwaba njalo kwabanye kwaba buhlungu ngoba ngithi balayitshwa abanye bathuthwa bayafakwa ema-islands khona labanye babiselwe eLiberia ngemkhumbi kulilanga eliqakathekileyo mna ngokubona kwami.
Bengabe bemelele yini ukuthi ube likhefu kusukela ngomnyaka ozayo kumbe lakho bekulungele ukuthi abantu behle betshelwe ngesiphangiphangi ukuthi kuvalwe ama-ofisi kahulumente?
Hhayi, ukuthi kube isiphangiphangi kuyazwakala, kungenzakala ukuthi abanye babe bevulile lamhla. Kodwa-ke angithi nxa sekuwumthetho kuyabe kusitsho ukuthi kusiya phambili eminyakeni ezayo phambili, njalo lamalanga anto ayedlula bekumele ukuthi kube ngomgqibelo bakubuyisele emuva namhla. Kutsho ukuthi next year kuyabe kuyisonto, kuya kuhamba kube ngumvulo, kube ngolwesithathu, ngolwesibili, ngolwesithathu. Kuzabe sekuyiholiday, bazavala abavule abavulileyo namhla. Kodwa-ke i-signature ka-president ingenile phezu komthetho wokuthi leli langa lizaba yi-holiday.
Lo umnumzana Rafael Mtombeni, isalwane seZimbabwe esihlala kule Melika, ubekhokhwa econgweni losithandekile Mdlanga weStudio 7 eseDallas, Texas. Abake bathunjwa kwele Nigeria bathi akumelanga uhulumende avimbe ukuba abathumbayo bahlawulwe imali ngoba balakho ukubulala abathunjiweyo. Lokhu kwethulwe yinkampani yezindaba iReuters. Wezemidlalo uZenzo Moyo wayengumgadli weqembu lenguqu eleHighlanders Football Club kanye leqembu elimela ilizwe leZimbabwe elama-Warriors uthi akusizi ukuthi umuntu abukwe esefile yena engazange athole usizo ngesikhathi ephathekile. Intshicheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umoyo ukhulumela amazwi ngemva kokudlula emhlabeni kamqeqetshiwe womdlalo wenqindi uPhilip Striker Ndlovu, yena obe lomkhuhlane wemvukuzane yohlobo lwe-prostate cancer.
Kumele umuntu asimele ama-roses yakhe while he's still alive, singagijimeli ukuthi kwenzakale umonakalo sibe sesi-react-a khonaphana ekuqalisa ukugula. Ngathi wasahlangana sonke sabona ukuthi singangancedisa njani umdala, ngoba kathese ukuthi sibe sesi-DJ legend, is a hero, eselele kuyabe ngasancedi. Kumele sihlangane nini umuntu ephila, sibone si-celebrate nini siphila saphile empileni.
Umoyo ngakibo ngumakhelwane bakamuyi njalo uthi uNdlovu udlale indima enkulu ekukhuleni kwakhe. Intatheli zindaba yezemidlalo esebenzela ephephandaba le-Chronicle uRikizililo ulobe kakhulu esazisa uZulu ngokugula kukaNdlovu njalo laye uveze ukudana ukuba umuyi akazange athole usizo olwaneleyo.
Onyaka ophelileyo ngo-April ngambhalela indaba lapha esitsho khona ukuthi udinga imali engaba yi-$3,000 ukuze ahambe ayohlinzwa, enze i-procedure okuthiwa yi-transurethral resection of the prostate. Wehluleka ukuthi ayithole leyo mali. Khathe singo-2021 ngeke ngayakhuluma laye, ngaqala futhi phansi watsho khona ukuthi hayi usefuna i-$1,000 e-permanent catheter. Ayitholakalanga leyo mali, kodwa ngakhangela imisebenzi yakhe ayenzayo la ngendlela abhubhe esekusisa umumo wakhona, akufanani lalokhu akwenzela umphakathi.
U-Striker uqeqetshe ingqungquthela zomdlalo wenguqu eziphakamise izicoco kweli Zimbabwe kanye lakuzwekazi lase-Afrika ezibalisa uThamsanqa Ngqadube, u-Elvis Moyo, uMordekhayi Donga, u-Ambrose Mlilo, uMaqhawe Ndlovu kanye lomeluleki Ngulube. Kubikwa ezabekwa emathuneni eLady Stanley ngesonto. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday namhlanje silo Stanley Maphosa. Nanti udaba esiluthulelweyo nguNtungameni Khomo.
Ramaphosa yena odabuka eBrunanburg ePlumtree njalo esebenzela kwele South Africa ulezipho ezinengi nanku phezu kokuba ngumculi ungumlobi njalo abuye abe ngumfundisi nango ezethula ngokugcweleyo
ngudokotela we-social science ngispecialize ku-PhD yami ku-youth abantu abatsha kanti njengoba sutshilwe njalo ngumfundisi ngingupresident wenhlanganiso ebizwa kuthiwa All Believers in Christ ABC kanti njalo ngingomunye wabaholi bebandla elerema Bible Church abaningi bayalazi ngapha ku-Western District yase-Johannesburg e-South Africa phinde nginjalo nje ngumlobi wezincwadi incwadi zami sezingu-4 engizilobileyo ngiphinde nginjalo nje ngiyasebenza ngisebenzela u-government ngaphansi kwe-Department of Science and Innovation kwinhlangano ebizwa kuthiwa i-Academy of Science of South Africa.
Ukuhlabela uqale nini Maphosa?
Ezokucula lezi ngiziqale ngo-2000 lapho engikhiphe idlala lami laqala elibizwa kuthiwa lona Salibonani Bazalwane ngiseZimbabwe. Ngazophinda futhi ngo-2003 ngaphikhiphe elinye elesikhalanga elithiwa Tsimele Malopa elisho ukuthi umthombo wegazi. Ngicula izingoma eziningi lapho ngesikhalanga. Ngahlala kwisikhathi eside ke ngenxa yomsebenzi langokufunda langamanye ama-commitments ngekho emculeni ngaze ngabuyela lapho ke kule lockdown eye-COVID ngathola isikhathi
le ngethi izazi
wathi nxa kuzalwa inkosi yamakhosi uJesu Kristu waseNazaretha lithi iBhayibhile lenkosi beka wabonakala izazi zivela eMpumalanga sithi uphi lo ozelwe eyinkosi yamaJuda na zazilandela inkanyezi ndiyilandela isikhathi eside singaphela amandla zaze zafika koHerodi zamkelwa kuhle kodwa uHerodi wakhathazeka kakhulu uma esizwa izindaba ezaziphedile amadoda avele eMpumalanga ukuthi sekuzelwe enye inkosi yena eyinkosi.
Ubachiyela wapi amazwi abalandeli injalo ingoma zakho bangazithola ngapi?
Abalandeli ngibachiyela amazwi avela ezwini lenkosi khona phana lapha izingoma zami eziphuma khona awokuthi khona umuntu ohlakaniphileyo kufanele alandele inkosi azisondeze kuye athola inhlakanipho kuye sikhuthaze abantu abatsha bangene ebuholini singathi masesebuholini singasafuni ukuphuma sibambelela njengoHerodi kokuphela. Okokugcina ukuthi izingoma zami zikhona ziyatholakala kuwo wonke ama-online platforms. Siyabonga kakhulu.
Uphuma ke enkundleni uDokotela Stanley Maphosa ngale ethi vuya usindiswe.
Ngakugqibi uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Abantu abayisikhombisa babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kwele Zimbabwe izolo. Bayakhala abantu ngokubhubha kwaye ngumongameli wakwele Zambia uKenneth Gwaunda. Uphenyo olusanda kwethulwa yi-Afrobarometer luveza ukuba abantu abaningi balakho ukuvotela ibandla le-ZANU-PF kungenziwa ukhetho kusasa. Umfundisi omkhulu weRoma uFather Emmanuel Ribeiro obhubhe izolo usenikwe isicoco sekawe lesizwe. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lisayo ngoKips Tube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.